Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dza nasi chishanu gunyana 29 2017. Vatori venau vaviri vebepa naure Daily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzira kwaitwa muHarare nasi kwakarongwa nemasangano akawanda kusanganisira Reta Jamuka. Pasa Ivan Mawarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitemo yehurumende yekuda kusunga vanotengesa mari mumigwagwa haushande. Vatenda ibiti vanoti ndivo mutungamiri chaiye wePeople's Democratic Party mushure mekunge vamwe vavo vati vavadzinga nezuro vachipa chigaro ichi kuna amai Lucia Matibenga. Munhau dzemitambo chakupai mitambo yeCastle Premier Soccer League iri kutanga mangwana. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa marezinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisa iWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.